vanoziva zviri kuitika vanoti dambudziko rekushayikwa kwemweya unobatsira vanhu vanenge varwarisa riri kuitika mumatunhu akawanda. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nevarwere vecovid-19 vari muzvipatara pamwe nevakachengeterwa mumaisolation center. Gurukota rezvematunhu mumashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka vakazivisa mukuru anomirira dunhu mucovid-19 national task force uye vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambi pamusangano wavakaita nemugovera kuti nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa nechirwere checovid-19 hadzitisina oxygen.
And one of the challenges, Honorable Minister, is the lack of oxygen supply at some isolation facilities. That is a big one. We need that to be dealt with, Honorable Minister, with urgency, please. We need more PPE.
Rimwe dambudziko hombe ratinoona nderekushayikwa kweoxygen munzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa.
Amai Muliswa Chikoka vakati vakaudza bazi rezveutano mamiriro akashata aita dambudziko iri.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neministry yehealth kuti izvo vakwanise kusupplya maoxygen tanks kuitira kuti izvo vanhu vakwanise vabatsirike panyaya dzokufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzokufema.
Mukuru wezveutano mudunhu reHurungwe kumashonaland west Vashepa Dumarwei vakatiwo ichokwadi kuti dambudziko remedical oxygen ranetsa munzvimbo yavo.
We use 4 cylinders every after 2 days, so oxygen has been a very big challenge.
Isu tinoshandisa masilinda mana eoxygen pamazuva maviri, nekudaro kuwana oxygen nguva dzose idambudziko guru.
Mukuru anoona nezvechirwere checovid-19 mudunhu remashonaland central uye vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti dambudziko iri richiri mudunhu ravo kunyange havo rava nani. Mudunhu reMidlands mukuru wezveutano mudunhu iri vaReginald Mene vanoti kunyange zvava nani dambudziko iri rinogara richinetsa mudunhu ravo. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reManicaland vaSamson Nyoni vanoti dunhu ravo harina dambudziko iri.
MaNicaland hatinaba. MaNicaland hatinaba izvozvo.
Mukuru anoona nezvechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vati titaure nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vanoti vanga vasati vataura nematunhu ose kuti vazive kuti ndeapi mamwe matunhu ane dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu 33 vakafa nechirwere checovid-19 nezero, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe chete 1911 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 56 zvine gumi nevana 56,014 zvichitevera kubatwa kwevanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumi mana 1,540 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhombe yekutanga yecovid-19 vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi nevashanu 795,715 uye vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nechimwe chete ane mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe chete 571,721. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Runurai Jena.